ofumba mira anoporesa anozengesa anosvetutsa unoerekana wava seri wobvunza wabuda sei wobvunza wasvika sei anosimudza Jesu zvakazvidzika ndozvaanoda anokutora kubva ikoko wokusimudza samefikoshet oti uya gara neni gara nemachinda unobudirira iwewe wakaropafadzwa iwewe wakazodzwa iwewe unokurumidza kusimuka unosimuka che don't know for some reason I want to declare this in this place this one andisukuzeya kuti vangane vari kurwara anoporesa cancer anoporesa HIV anoporesa COVID anoporesa high blood pressure anoporesa imurikutange mwari aporese seikwemi aiwai ndakamuona inini ndakamuona inini ndati anoporesa Jesu uchitorwara izvozvi anoporesa Jesu anoporesa Jesu anoporesa Jesu anoporesa Jesu Can we go on up for this? Father, we thank you for your presence tonight. We appreciate you. We love you. We thank you for those that you have delivered tonight. We thank you for those that you are delivering right now who are watching. Father, we thank you. Let your presence continue to overshadow each and every one of us as we are leaving this place. You are God and far above you, there is no other one. We love you. We appreciate you. We honor your name. You are here. We say thank you. 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 We say thank you, Lord. We say thank you, Lord. We say thank you, Lord. We say thank you, Lord, tonight. We say thank you, Jesus.